Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 16 mbudzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Masangano anomirira vashandi pamwe neanorwira kodzero dzevanhu kana kuti civil society organizations ari kupomerwa mhosva yekushandiswa nedzimwe nyika kuti akudugure hurumende. Muzvare Henrietta Rushwaya anobvisiswa faindi yezviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica, $5,000 sechirango chekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu nemakumi matatu emadhora ekuAmerica, $330,000. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi maviri nevaviri vakafa, vamwe vaviri vakakuvara zvakaipisisa zvichitevera kubonderana kwekombi yerudzi rweToyota Quantum nerori yerudzi rweDAF mumugwagwa pakati peBulawayo neBite Bridge nezuro. Njodzi iyi inouya mushure medzimwe njodzi mbiri dzichangoitika munyika. Mutungamiri weZimbabwe Passenger Association of Zimbabwe vatafadza Goliath vanoti mapurisa anofanirwa kutarisisa utano hwevatyairi kubva kumaziso nemaawa avanoshanda pazvisuva uye kuona kuti motikari dzinotakura vanhu dzinokodzera kupinda mumigwagwa.
Zvinhu zviri kukonzera njodzi pamugwagwa zvakatwandisisei. Kana tichitarisa, tinotarisawo kuti mamiriro akaitawo mugwagwa panyaya yekugadziriswawo mugwagwa. Totarisawo zvakare kuti ivo vatyairi vacho vari kumboonawo nguva yekuzorora here, kana kuti vatyairi vacho vamwe vacho vari kutorawo zvinodhaka here, kana vari kutakura veruzhinji pamugwagwa ipapo. Pane zvakawanda zvinenge zvichitakuongororwa pasi tsvagurudzo kuti chikonzero chekuita kuti tsaona dziwande tatarisana festive season chii.
Imimi munozviona sei vaGoliath?
Isu maonero edu sesangano rePassenger Association Zimbabwe tirikuona vatyairi vachishahanya pamugwagwa pavanenge vari pabasa. Vamwe vanongofunga kuti kana mota dzavo dzichimhanya kana kuti ingava bhazi ingava kombi, vanotokwanisa kutangira dzimwe mota kudzana kana kuti kuvhatika. Vanogona kukanganisa kufungidzira kuti vanokwanisa kumhanya vachinodarika imwe motikari pavanenge vachiovhatika. Ndezvimwe zvinhu zvinokonzera kuti tsaona.
Iyo hurumende chainofanirwa kuva ichiita chaisiri kuita ndechipi vaGoliath?
Hurumende inofanira kuona kuti munhu wese ari pamugwagwa utano hwake hwakamira sei, zvakare kutarisisa nyaya dzemaziso kuti achiri kunyatsoona here, uye zvakare nekuona kuti mota idzi kana kuti mabhaza haazi kuvhetemutswa zvakanyanya zvinopfurikidza mwero kudarika 100 km/h. Uye zvakare tinokurudzira kuti ivo vatyairi pachavo vange vachiremekedzana pamugwagwa kwavazive kuti vakatakura vanhu.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Passenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kukadoma nestudio 7. Gurukota rinoona nezvedunhu reBulawayo amai Judith Ncube vakashandira nzvimbo yakaitikira tsaona iyi. Ukuwo gurukota rinoona nezvedunhu reMatabeleland South Dr Evelyn Ndlovu vakashanyira vakakuvara muchipatara. G zvichitevera mashoko akataurwa nebato rezanu PF ekuti mamwe masangano anomirira vashandi neanorwira kodzero dzevanhu ari kushandiswa nenyika dzekunze dzinoda kukudubura hurumende, mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masalaure vanoti zviri kutaurwa nezanu PF ndezvemanyepo, vachiti havanzwisisi kuti ruvengo urwu runobva papi kunze kwekuti zanu PF iri kuedza kuvharidzira kutadza kutungamira nyika kwairi kuita.
Zanupf inokakama kuti payakasarudzwa nevanhu vechitizeri kuti vakabirira vachidziva agastin basa ravo nderekudhiliva maservices kuvanhu. Vanhu vari kuda mvura, vanhu vari kuda pekugara, vanhu vanoda chekudya. Inopanzika kuti iite kufokasi nebasa rainopiwa neconstitution. Inopandukira vanhu vamwe chete vanofanira kunoiswa maservices ichivaponda ichiuraya. Tinoona munhu akapondwa musono kumabhuku. Vanotaura vanga varipo vanoti munhu wacho vanga ari wecampaign team yemuzanupf akavatora. Saka tiri kuona kuti taita hurumende isina hanya nokupa vanhu maservices. Yototi pishipi yaona munhu wese semhandu, ikaona varayiridzi yaona mhandu, ikaona civil society yaona mhandu. Vanhu vese ava vane kodzero yekumonita kupuhwa kwemaservices kuri kuitwa nehurumende. Kana hurumende yakundikana inotsiurwa kuti mapundikana mapundikana mapundikana, ende ivo ngavagume kutsiurika vape vanhu maservices kuitira kuti panguva yeelection vasazotsvage mubhadha yekuva vanhu vange vari pamwoyo yevanhu vachidiwa vachivhoterwa. Macitizens haadi vanhu vekuwest, haadi Britain, haadi EU, haadi America kuti vazive kuti zanupiyefu yakodiwa. Vanozvionera vega ende havadi kubatsirwa kuti vatsiure hurumende yavo. Vanozvitsiurira vega nekuti hurumende yacho ndeyavo. Asi chekupedzisira tinoda kuti tigare tizanupiyefu igare ichirangarira kuti haina matito ekutonga Zimbabwe. Kuchinja magavumenzi hazvirambidzwe zviri muconstitution. Maunions kana akada ane mvumo yekuti pane imwe nguva vanogona kutoti hurumende iri pati chaide votobatana nevamwe kutoti tina kuibvisa. Izvozvo zviri pamutemo zvinobvumirwa. Asi pari zvinoisi hatisi kuita basa iroro. Iyo zanupiyefu ngaifokase nebasa rayo rainopiwa nebukiro remutemo navakatorera votsi vachitiita Peter Morphy.
Munofunga kuti vari kuzviitira chiizvi nekuti kusvibisa mazita emaunion kuru nevatungamiri?
Chekutanga chavanozviitira ndechekuti vajustify umhondo hwavanenge vachida kuita. Tichoziva kuti vanozova abdactatira vanhu muti pavacha abdacta vachida kuvanyararidza nenyaya yekuti vanhu vanenge vachichemera kana mihoro. Saka vanoda kugara vawana justification yeumhondi ihwohwo neudzvanyiriri ihwohwo. Vachasunga vamwe vachivaisa mumajeri nekuti vanenge vachema kuti mari dzatotambira hadzikwane. Takazoona kumashure. Saka kuda kuti vanhu ava ndeve regime change kuda kutsvaga justification yekuti kana vamutanga umhondi hwavo vari justified. Chechipiri, vanenge vachizama zvachose kuda kualienata maleaders emaunion kubva kuvanhu vavanorepresenta kuti vanhu vatye kuve associated necause inenge ichipushwa nemaunions vachinzi ndeve regime change. Zvoita kuti cause yemaunions yemaworkers isawane voice rakasimba. Ndo zvizhinji zvatonyanyotarisira. Asi chete hatu chatinonyanyoziva ndechekuti kungodivetawo hawa attention pakukundikana kwavo. Munhu kana akundikana anoda kunongedzera nongedzera kwese kwese kuti ngana ndiye anditadzisa ngana ndiye anditadzisa. Saka toona kuti kumweni kuzenguva kudivheta atechi.
Pane zvamunofunga kuita here pamusoro pemhosva yamuri kupomerwa?
Isu toramba hatina nguva yekuresponda zvakanyanya kumatanganana iwayo. Isu toramba hoda hurumende akaundepo. Toramba tichivaremainda kuti vange vachibhadhara vanhu masorara anokwana. Toramba tichiongorora pavanoita uori tichivaexposa kuti vaba mari yenyika. Pavanori kutadza kutonga zvakanaka tinovaexposa. Pavanoponda vanhu tinovaexposa. Pavanotatadza kuteedzera kodzero dzevanhu kurespekta kodzero dzevanhu nekuadzira kuconstitution tinoramba tichikuvatsiura. Ndo basa redu. Hatisi kuzodzokera kumashure nenyaya yekuti tatondekwa tezanupiyo. Tichasvikawo hedu pane imwe nguva yatichange tichiva inigeja directly. Takambozviita nguva yapfuura tichinyorera kuhosi kwavo tichiti kana vakasununguka tisangani. Asi havanotya dambudziko riripo, havadi kusangana nesu, vanoda kutaura mumapepa. Tinova tisangane navo vazanupf vambotaura tichitaura face to face vachitipomera mhosva dzavo tichivapindura kuti vachitaura kuti tine vachifungidzira zvavanofungidzira tichivapowo mhinduro yepatakamira izvo. Asi kazhinji kacho magwara tikavakumbira misangano mashure kukairi havasati vabvuma. Isu tinoda kutogara navo patafura tichinzwisisa kutya kwavo, tichinzwisisa ruvengo rwavo kuti runobvepi, tichivazivisawo zvatinomiri.
vari mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaOrbert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7 asi mukuru wehofisi yeZANUPF yokubudiswa kwemashoko vafarai marapira vanoti masangano awa anoita zvinodiwa nevanovapa mari.
Inhau yemacivic society organizations haisi nhau itsva, inhau inozivikanwa kuti vanhu vanoshandiswa kazhinji nemaagenda enyika dzekunze vachishandiswa ivo kupokana nokurwisana nezanupf. Ivo kana vachiti zanupf inoda kuvanda nenyanhau idzi nekuda kwokuti zanupf iri kutadza kutonga nyika, ndo kunenge kuri kutaurwa kwenhema dzisina tsarukano. Nekuti mukatarisa kubvagora 2018 kusvika izvezvi neutungamiriro hwamunangagwa, Zimbabwe hakuna unogona kupikisa kuti inyika iri kusumuka ine kwairi kuenda, iri kuvandudzwa nokuvakika ichivakwa nevene vayo. Asi tinongovakurudzira kuti ivo ngavabatane nevamwe mukuvaka nyika, vasashandiswe kurovera nyika yavo pasi nevari kunze, vasatengese hama dzavo nekuda chouviri.
Avo vange vari mukuru muhofisi yeZANUPF yezvekubudiswa kwemashoko vafarai marapira vari parunhare kuHarare neStudio 7. Muri yavatapfuma nemasaya nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapambwa kumabvuku nemusi wemugovera, nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nenhengo dzeZANUPF vazivisa kuti vana chiremba nhasi china vachaongorora mutumbi wavamasaya kuona kuti ndivo here. Mutauriri wemhuri iyi vamunyaradzi kufaa kutizwi vanoti zuva rekuchengetwa kwavo rava kutarisirwa kuva nemusi wemugovera.
Bezuro takanokurira kufambira chipfunha, asi machiremba emuZimbabwe haanga asi pakanonoka kusvika pagovernment hospital taida kuita post mortem, so hazvina kuzobudirira. So urongwa ihwohwo huchaitwe China, zvaitwa nechina post mortem ikabuda, tinofungidzira kuti semasangano tichanounganidza nemhuri toronga kuchengetwa kunze kwemushaka, asi urongwa huripo ndezvekuti mafundisi emakereke akumbira kuti noo kuti zvu musi wechishanu wacho hazvizokwanisike kuti tichengetedze munhu. So tichaina kuti tichararira mumba nemusi wechishanu manheru tozonochichengeta nemusi wemugovera matafara sinetu, nekuti mafundisi avo kuti noo musi wechishanu wanga wakabatikana, but Saturday yaita kuti mugovera wanga waripo wese. Ino orazika gama redu pachikristu zvese neshanduku.
Nezuro kwamakanga muri uku zvakafamba hazvo zvakanaka here?
Hazvina kufamba zvakanaka nekuti machiremba haana kuwanika, tichada kuti paite post mortem. So tichada kuona kuti post mortem iitwe, so wavimbisaiwo kuti post mortem inoitwa. So tikapedza post mortem hazvizogoni kuti inovarire mumba, nekuti kwakumbirwa rimwe zuva zvakare rekuti wazouya varire mumba nemusi wechishanu, nekuti mafundisi anenge akasununguka nemusi wemugovera for burial. So takoshesa shoko remafundisi nokuti wamasaya anga ari mufundisi. So tanzwisisa nyaya yekuti iye semufundisi ane mafundisi aishanda nawo. So wandawo nguva yekudzidzisa kuti wese varipo wachinzwisisa kuti zvakaitika izvi zvakaitika zveshuwa here, nokuti sekutaura padera pemushanga hapana vanhu vakanasa kuzvisa kuti zvakadai zvinoitika here nekuda kwekuti munhu anenge aite chitendero chake. So kugowera ndo vataona vakasununguka kuti munhu wese anga aripo, tinoita sendoff yakakura kuna mufundisi wedu wari zvakare gamba reshanduku.
Avo vange vari mutauriri wemhuri yavamasaya vamunyaradzi kufa hakutizwi vari parunhare kumabvuku kuHarare neStudio 7. Vachipindura mashoko ari kutaurwa nevamwe padandemutande ekukurudzira nhaurirano pakati pemutungamiri weTCCC vane zvonchamisa nevanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori webato iri vasenge zvochavangu, mutauriri webato reTCCC vapromise mukwananzi vanoti hapana nhaurirano dzinoitwa nachavangu nekuti zvose zvaari kuita ari kutumwa neZANUPF, vachiti bato iri ndiro riri kukonzera zvose zviri kuitika, kwete chavangu.
Chekutanga ndechekuti kuti zvinhu zviri kuita izvozvo zvarunge zvichiitika, zvinhu zvisiri pamutemo, zvinhu zvinotyora mutemo yenyika nekusoropodzesa nyika zvakanyanya. Dzimwe nyika dziri kuita zvinhu zvakawanda dzivandudza upfumi hwenyika dzavo, tishenda pamwe chete parikutonga nevarikuoposa vasingawirirani vakadaro vanozva kuti nyika ndeyavo vese vanoshanda pamwe chete. Saka zviri kuitika muZimbabwe zvinonyadzisa, zvinoitwa chete nebenzi risinganzwisisi kuti ai mumba vamunhu havangawirirani vese. Nekudaro isusu tiri kuramba takashingirira kuti zvinofanira kupera zviri kuitwa izvi. Taendesa nyaya kumatare edzimhosva, takanyora tsamba kuparamende tichitsanangurira speaker of parliament kuti vanhu vari kurekonda vanhu havasi vanhu vedu, hatisi nhengo dzemusangano wedu, havafaniri kunge vachitendedzwa kuti vaite izvozvo. Havatendedzwi nemutemo kushandisa maletaiti nemalogo edu, vanofanira kuti vamiswe. Saka tinotarisira kuti mune mumwe musi nedzimwe dzenguva pachava nekufunga kuri street vagomiswa vanhu vari kuita zvinhu zvazvina zvokukwa zvinoendesa nyika. Izvozvi kune mabielections ada kuitwa. Tiri kunzwa kuti pari kudiwa mari inosvika $5 million kuita mabielections angasingafaniri kunge achimboitwa in the first place. Saka izvi zvinonyadzisa, zvinotsamwisa vanhu zvakanyanya, nekuti zvinoratidza kuti nyika utungamiriri hutungamirira nyika usina kusarudzwa zvakanaka. Hauna focus, hauna zvipo zvevanhu pamoyo, uri kuita zvavo zvavanongofunga kuti ivo chete ndo vanofanira kunge vachitonga, vachitonga vari voga, vachidya vari voga, vasingai vasina hanya neruzhinji rwenyika yeZimbabwe.
Bato renyu rakambofunga here kuita hurukuro navachavangu pamusoro pezvose zvavari kuita izvi?
Hurukuro ingatoitwa nezanupiefu nevandivo vanotuma vachavangu kuti vaite zvavari kuita. Vachavangu havagondi kutora matano kana tingati dhisizhini, havana dhisizhini yavanotora. Inhumwa inenge yatumwa bedzi kuti enda mumagirosa unotenga chingwa. Haugondi kana mwana anzi anotenga chingwa womuchinjisa, ungatotaura nemubereki wake ndiye anogona kutora decision iyoyo. Naizvozvo vanhu vanofanira kutaurwa navo vari kukonzeresa mhirizhonga nemhonga mupopoto uyu ndevezanupf. Vakuru vezanupf ndo vari kugara pasi vachironga zvinhu zvisina maturo zvekuti vazame kuparadza musangano wevanhu, musangano weTCC.
Pane chimwe chirongwa chamuinacho here chamungada kushandisa mukugadzirisa zvese zviri kuitika izvi?
Urongwa huripo zvese zvinosanganisira kuenda kumatare edzimhosva, kuvanyorera tsamba, zvese zviri kuratidza kuti urongwa huripo hwekuitwa nemusangano. Ndava musangano wedu, musangano unoteedzera mirayo yenyika, ende hatidi kuti tikwenzeredzwe tiinde panyaya yekusateedzera murayo nevanhu vasingadi kuteedzera murayo. We must show that we are different. Isusu we are law abiding, tinofamba nemutemo. Ticharamba tichizvidistinguisha kubva kune vezanupf vasingadi kuteerera mutemo. Kuna zvimwe zvatinenge tichiita zvinoenderana nekumatongerwo enyika zvatisingagoni kutaura muruzhinji, asi urongwa hwedu huripo kumatare edzimhosva nekumwe kwatingati nechirungu kumapolitical programs vatinenge tichiita kuti tirambe takadzvanya kuti zanupf ione kuti haina kwainoenda nezvaarikuda kuita, kunze kwakungodzosera nyika kumashure tichiita maelections asingafaniri kugadziitwa.
Tiri kuona kuti vatsigiri vebato renyu vari kurohwa vachibvutwa. Bato renyu rinoti pamusoro pezviri kuitika izvi, uye pane imwe nzira here yari inayo yokuedza kumisa zviri kuitiwa kuvatsigiri venyu? Munotii kuvatsigiri venyu?
Tika zvinogona kumisa chete navamunanga kwasi atituswa atiti zvemhirizhonga, isusu hatiti zvekura, isusu hatiti zvekubhira vanhu, zvekubata vanhu tichinda navo tichinovarova tichidi kubata kukweda zviko izvozvo.
Avo vange vari mutauriri webato reTCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Tatadza kubata vachavangu kuti tinzwe maonero avo. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya nezuro vakanzi vabvise findi inoita zviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica US$5,000 sechirango chekuedza kwavo kubudisa zviri pamutemo makilo matanhatu egoridhe kuendesa kuDubai muna kubvumbi 2020. Judge vedare reHighcourt vapisirai kuenda vakaisa parutivi mwedzi gumi nemisere yaifanirwa kuti Muzvare Rushwaya agare mujeri, vachiti kuendesa Rushwaya kujeri kungamudzidzisa utsotsi hukuru. Tabata mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwe maonero avo.
Mutongo wapiwa Henrietta Rushwaya unonyadzisa zvikuru, unonyadzisa matare edu edzimhosva. Unoratidza kuti kubira nyika kupamba upfumi hwenyika uchihubuditsa kunze zvisiri pamutemo muZimbabwe kangoriwo kamhosva kadiki diki kekutoti muna afaniri kutombo pinda mjiri. Kangu fanana ni mwana abama sweets mshop.
Vama guu, mungati mitongo ya kadai inu ratidze kuwa nune kunyika.
Zino ratidza kuti chato wachiruere chateke shira mnyika. Uye zicha kurudzira vame kuti vaite mabasa iwao ni kuti pawano sungwa vanungo nzimuno badara fine. Upuri mberi ne mabasa awe uori. Asiwo zwekare tine vanhu wakawanda muZimbabwe. Wakapiwa mtongo wekugara mujeri makore mashanu nekuti awanikwa aine magremu maviri egold. Vamwe vari kutopika kutaura kunoku. Asi uyu anga aine 6 kilograms of gold. Chikanzaiwa unongobhadhara fine zvako wodzokera kumba zvichida nekubasa ikoko kwaakaba goridhe iroro.
Semunhu anoshanda munharaunda yezvezvicherwa, munofungei nezvaitika izvi vamaguru?
Tinonzwa kurwadziwa sezvizvarwa zveZimbabwe kuti mutemo uri kuapplywa zvichienderana nekuti wabuda mbamani. Zvinova zvinhu zvisingapi vanhu confidence muyatingati rule of law.
Ava vanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Tombo tarisa zviri mapepa nawo anasi. Mu Newsday, sangano remu America re Council on Foreign Relations rinoti kutadza kweSADC kupindira nekugadzirisa zvirikuitika muZimbabwe zvinokurudzira kuchorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende, richiti vakuru veSADC vakatambisa mukana wekupindira mushure mekuudzwa nezvikwata zvizhinji kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. MuNewsday vagari vekutare Harare vanonzi vari kuruka kuratidzira pamusoro pekupararira kuri kuita chirwere chekorera, vachiti hapana chiri kuitwa pamusoro pechirwere ichi. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti rinotya kuti matare edzimhosva akatengwa uye kuti mapurisa ari kuitwa zvamatongerwo enyika, vachiti mapurisa ari kutadza kuita basa ravo nemazvo. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio 7 masera seyamasha Marari. Shoko rangu iri nderekuti risvitsei kuna Munangagwa kuti anoda kusara achitonga zvitunha here kana kuti makuva, uyezve mutauri wemapurisa uyu anotyira upenyu hwake nebasa rake. Haana basa navamwe vanhu, vese vana mugwadi nevamwe vakanyarira anoti mapenzi. Vachazviona zviri kuitika, nyararai zvenyu. Handiti musi wa19 uri kusvika, ndode kuona chipangano chimimino zviri kuitika zvacho kuti chii chichabuda ipapo. Vachacheme mikono ipapo kutaura chokwadi.
Pastudio 7 magadi henyu vana Joka Kandemiri, vana Ivanzi Zvinenga, muri sei? Aini zvangu nyandoda kutaura ndeye vanhu vari kufambwa muZimbabwe vachiurayiwa kuita sokuti havasi vanhu. Chandoziva Mwari vanouraya vachiti vakahwanda, but Mwari anoona zvese zvanenge achichiitika. Nguva yavo ichasvika kutiwo vachafose uku. Tiri kurwadziwa zvisingaiti nyika yedu yeZimbabwe kuti tinga tiri pamwe tiri munyikawo yedu zvakafananawo nekunobva naSouth Africa takauyawo kuno tiyachiurayiwawo tinzi dzokera kunyika kwedu. Toshayawa mufaro here muZimbabwe vedu vamunangagwa? Tiitireiwo sirias vamunangagwa, vamunangagwa. Muri kuona zviri kuitika asi muri kuramba makangonyarara. Haiwa, ndabatikana zvisingaiti, ndabatikana. Haiwa,
ndoda kutenda hurumende yeZANU-PF yavamunangagwa matungamiriri ari kuita nyika nechimhoresa ruzhinji rwese rweStudio 7 kuti vamunangagwa vari kutungamirira nyika. Zvatiri kuona kuti chigutsikana zvakanga zvichitagwa nehurumende yakanga iripo kumashure, ivo vanonzi vakomadzi Robert Mugabe. Asi bhati izvezvi tichiona zvavo netsarukano zvane kusiyana, pokutiwo pane umwe munhu uri kutungamirirawo zvetiri kuona isu masapotas etiri kunze kwenyika. Ini ndiri muSouth Africa, ndozi magura simbi inzewe dzembwa.
Nyika inayi haina mutemo. Masoja, mapurisa ndo vatova kuru vevuodi muno munyika, vachitsigwa neiyo ZANU-PF iyoyi. Mayuti ezanupiefu apedza kuuraya vanhu. Toita senyika yaita iyi, tibatsirewo imwe sadhaki vacho ini. Tione kuti tosvikei pinda baba isatiskuvada vabvisei ngavaende zvavo kusatira kuvavhotera kana zvichibvira ngavachinotonga kumaruseva mamuchamisotonga mutaun makadza iri kuisa mujeri sezvakaitwa aitwa dzimwenyika nakadhafi wakaitwa sei itai zvamukavaita vamwewo ava muri kuvatyei ava mune mabenefits eri muzimbabwe ino
ndiri kurwadziwa nezviri kuitwa vanhu vedu avo vakazviwinewa zvavo pamaelection zvakanakanaka izvi zvinondirwadza kuti every day inongonzwa kuti kwazorobwa munhu wazonengwa akafa kowai mapurisa asingapindiri ende zvari kuzviitira vatoziva kuti iyi ndo goodbye yavo ende vakutoziva kutoziva ndo goodbye kutoziva kutoti uyu mukomana akahwina saka vanofanira kutotanga vambotoshungurudza chako chaiko takuzowana kugara asi zvaiyi nguva yatosvika mai manje namwari oh mukomana anogara zvake ndini mukoma fide ndiri pano papretoria apa eshi ndotenda zvao
vamuka sei pastudio 7 tinoda kutaurawo kuna baba vamarapira avo vafara emarapira nyaya yavo yekukomenda zvavasingazivi vamarapira kana musina chekutaura munodii kunyarara ingava mumwe vanonyarara wani motaura kuti cc inofeka maabduction cc inofeka madevu uyo tapfumanei pasta tapfumanei wekumabwa avo ifeki futi here vamarapira tikwanirei mazvinzwara muri munhu mukuru mutikwanirewo mazvinzwa here vamarapira tinokumbira kuti mutinyari tinyareiwo ruzhinji rwezimbabwe tinyareiwo
ngadii studio 7 Studio 7 tiri kurwadziwa nokurava kuri kuita vanhu munyika yezimbabwe tinokumbirawo mahistorian documentation yose vanhu vese vari kuita zvavariita ngaizvinyorwe pasi nguva yamwari inokwana vana chisingaperi vanenge vari vapenyu vachazvionera ngatizive kuti nyika ndeyamwari denga nepasi ndezvamwari isisu vanhu kana tikazviita vana mwari vokuti tinorarama nokusingaperi aiwa nguva inokwana nguva inokwana ngatirambe tichitsvaga uchenjeri hwamwari mwari havadhakwi zvekare havakotsiri zvose zvinoitwa newakaipa nose wakaita akawanda makaita sei vanoita mishonga muchigeza mishonga muchifuratidza mweya vanhu vamuri kuuraya itai asi mhinduro yamwari iriko ichocho ndinokuvimbisai mhinduro yamwari iriko
vestudio 7 makadi kwose kwamuri matima hanjesirodhi yangu nona zanupiefu kune zanupiefu ndimo zviti makahwina ko vanhu vamuri kuurayawo vakatadzei zvamunoti makahwina tongai kanyika yachona munovaurayirei vanhu nokunyangarisa vanhu vanhu vese muri kuita zvinhu zvese izvi zvichapera muchazodemba kana zvazosvanduka manje nerimwe ramazuva tebhe inotena hama dzadiwa muite muchiziva tebhe ichatena
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number tinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika pane vari kubvunza zita rekambo katinoshandisa pachikamu chezvechitendero panhau dzesvondo manheru kambo aka kanonzi jesu isimba rangu uye kakaimbiwa nechikwata chinonzi christ like choir
Chatuniwa weke wazi Mubaki na mishangao Kuswa ya mapenzi Nataka kuyaeleza Na leo Tena waite ni paparazi Warushe kwa mitandao Siataki mapenzi Nataka jipongeza
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi masangano anomirira vashandi pamwe neanorwira kodzero dzevanhu kana kuti civil society organizations ari kupomerwa mhosva yekushandiswa nedzimwe nyika kuti akudubure hurumende muzvare henrieta rushwaya anobviswa faindi yezviuru zvishanu zvemadhora ekuamerica sechirango chekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu nemakumi matatu emadhora ekuamerica tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichikusiyai muri mumaoko makris gande nenhau dzeisindebele